Ndinoona kuti Nkoma Kobe angari like an inspiration kune vanhu vakawanda. Inini ndinorangarira panga ndichiri mudiki ndichimuona achitamba. Zvakandibatsira kwazvo mukutamba kwangu pandaita mutambo wangu werugby. So chingoona zvake seamerican mutema akaita zvakawanda and angari like a real inspiration kune vanhu vakawanda vekuamerica. Saka kurasikirwa kwakakura chaiko chaiko kune vana vemuno muamerica, even the whole world.
Tichitarisa upenyu hwakararamwa navabryant avo vanga vari mutambi webasketball, pane chingadzidzwa nevechidiki vane chivimbo chekuva maprofessional athletes here?
Mukoma Kobe aitaura ramba uchitsungirira kana une uchinangwa neupenyu hwako. Anga ngari munhu wekuti zoni akatanga kutamba achiri mudiki kwamakore makumi nemapfumbamwe, akashingirira zvekuti zoni aisa paakatamba even paakakombita naMichael Jordan. Anga ari munhu wekuti zoni chiaisa tarisa kuti zoni makore angu haana basa asi kushingirira nezvandiri kuita. Saka ndinokona kuti zoni anotidzidzisa isusu sevadiki kuramba tichitsungirira and uye tisasitarisira pasi nokuti tiri vana vadiki.
Ko tichizotarisa contribution yavo kune mutambo webasketball, tipewo maondero enyu pamusoro pezvavakakontributa kune mutambo webasketball, kwete muamerica chete asi pasi rose.
Paitamba kumaolympics taona kuti vaitamba nenyika dzakawanda, asi anga ari munhu airemekedzawo dzimwe nyika. Tinoona nekudzidzira kwaaiita kutaura Spanish nekukurudzira mutambo wenhabvu, nekuonawo futi paaenda achinokurudzira mutambo wekutuhwina.